Mangwana nakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana neanhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitepenyura chirongwa chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa.
Ine dambudziko rakakura chaizvo, dambudziko rekuti mvura haina kumbobva yanaya, ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kuno. Saka situation yacho iso critical zvekuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vanhu vakawanda votarisana nenzara kuLupane mudunhu reMatabeleland North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haisi kushamisika nemashoko akaiswa patitwa nevaimbi vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaJonathan Moyo. Mutwitter dzavo vamoyo vanoti vanotsigira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, uye vakavabatsira kutsvaga rutsigiro rwavachamisa kuburikidza nekushambaradza zvinyorwa nemavhidhiyo aikurudzira veruzhinji kuti vatsigiri vachamisa musarudzo dzakaitwa. Studio 7 yanakwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo kanawo mutauriri weMDC vaDaniel Molokele. Asi tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vapromisi sande kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida. Handione zvangu pane izvozvo randingade kunyanya kutsvaga ipapo, asi kuti wose munhu akambenge ari memba weZANU PF, vanhu vanogona kuda kuongorora kuti rubatsiro rwaazopa urwo rune rumwe ruoko rwakawanda here kumashure. Izvozvo ndizvo zvatinenge tisingazivi hedu, asi pari pekungoti vakabatsira kana vakaisa maadvhesi mumapepa, izvo handione hangu kuti zvinenge zvakashata.
Imo mumatwitwa mavo vamoyo vanoti izvo vaishandisa zvinyorwa pamwe nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu kuti vanovhotera vachamisa. Ukoti tichita sezvo kuti vanhu vakawanda muMDC vanhu vakagara vachinetsana navamoyo panguva iyo vamoyo vaishanda vari pasi pavaMugabe, uyezve vamoyo pachavo vachizivikanwa semunhu akange aine ruvengo kubato riri kutungamirwa navachamisa. Imi munozvionawo sei kana vachidzinge vakusanduka nhasi vachiti izvo vava kutsigira munhu wavaipesana naye?
Ya, maonero angu mukoma inini ndeyekuti nguva imwe neimwe munhu ane kodzero yekunge achiteera mafungiro aanenge achiita. Inga tinoona kuti ivo ndivo vaMugabe wacho pavakafa vanonzi vaitotaura kuti vakaenda kunovhoterawo Chamisa. Saka mupolitics hamuna mhandu yaungati mhandu yetsikerere. Zvinhu zvine shanduko mupolitics, vanhu vanongochinja, ndozvinoita mapoliticians ava, vanochinja any time. Zvokutoti tinotonzwira tsitsi isusuwo zveduma vanamburunje tinenge taakuurayana tichibayana nemapanga nemajarata tichibayirana namapoliticians ava, asiwo vanongoona kuchinja pfungwa dzavo pavada, wotanga wotochinja wototanga kuenda neimwe direction. Saka izvi zviri kuitika navamoyo izvi ndinoona kuti maziviro andinoenda politics ndozvati zvinhu zvinokwanisa kutongoitika kuti munhu anokwanisa kutongochinja, nekuti tese tinoziva kuti muZANU PF macho vakabva nekunge vatodzingwa nevariko izvezvi. The only logical thing for Joao kana Jonathan Moyo to do is to support the opposite of AD.
Rutsigiro rwakadai runenge rwuri rwepachokwadi here kana kuti inengovawo shayisano pakati pavamoyo nemtunga mirari po wenyika wa Emmerson Mnangagwa.
Zinga za sangana kuti vanenge vachitoda kuti tipaite chatuwaro. Saka ndinovimba kuti tarisiro yavo yange iri yekuti vanamunangagwa vadyiwe kuwane shaisano. Saka chinangwa chavo chekuti vaite support yavakaita iyi zviri obvious kuti chinangwa chavo chiri changiri pakuti vamunangagwa vadyiwe.
Ko mutsigiri wepasi asinawo zvakewo ruzivo rwakanyanya hwezvinenge zvichiitika zvii zvaangadzidze pamashoko ari kubuda kubva kuna vamoyo pari zvino.
Ndinoemba chinhu chikuru chavo chichingadzidzwe neruzhinji rweZimbabwe, mavoters ose vana veZimbabwe variko uku ndezvekuti kana vachiongorora vachiona vanhu mapoliticians edu vanonge vachititungamirira ngavasangoteera zvichiita gunda mutsaira. Ngavanatsoongorora vachitarisisa kuti mapolicies ari kutaurwa nevanhu ava zvakamira sei, vane shanduko yavachapa munyika here, ngavatarisa kuti nyika iri kufamba negwara rakanaka here. Kana nyika yaondongwa zvinoreva kuti ruzhinji rweZimbabwe vanofanira kunge tofanange tiri vanhu vaakuziva kuti bato riripo rakanganisa. Saka ngativhotei tichiziva kuti tiri kuvhotera kuti bato riribve pave neshanduko yemachokwadi. Nekuti takasadza kudaro ndopatinozoona kuti vanhu vatenge tichovhotera ivavavo havana yatingati yaiya permanent alliance to a political party. Permanent alliance yavo ndeyekuti vanodya kupi. Ngatizivei kuti vanhu vematongerwo enyika havana alliance yavanoti iri permanent, vanochinja anytime based nemaneeds avo ivo. Saka isusu ngativhotei tichiziva maneeds atinawo isusu sevana vezimba.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vapromisi Sunday vachitaura vari kusouth Carolina muno muAmerica. Vamwe vagari vekumaruwa ekulupane mudunhu rematebereland north vanoti vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika panguva ino yegore, vagari vekumaruwa ekugandankula kudaluka kana kuti ward 19 kulupane vangadai vari kufudza mombe dzavo. Asi nekuda kwekuti muminda mavo hamuna chinhu sezvo zvirimwa zvavo zvakatadza kumera kana kuti kutsva nezuva, vagari ava vave kusundira mombe dzavo. Mumwe wemasabhuku enzvimbo iyi vakumbulani Mpala vanoti mvura haina kunyatsonaya zvakanaka munzvimbo yavo zvekuti zvirimwa hazvina kumera. Vachitiwo nechikonzero ichi, nzvimbo yavo yatarisana nenzara yakakura.
Ine dambudziko rakakura saizvo. Dambudziko rokuti mvura haina kumbobva yanaya. Ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kunoku. Saka situation yacho is so critical zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vampala vanoti hurumende iri kubatsira vanhu munzvimbo mavo nechikafu, asi havazi vose vagari vari kuwana chikafu ichi, uye kune avo vanochiwana chikafu ichi hachivakwanire.
Hurumende iri kubatsira chaizvo, asi rubatsiro rwacho kune vamwe vasati vakuwana. Kwozoitawo vamwe vanowana vane mhuri dzakakura. Ivo vane mhuri dzakakura vane problem rekuti 50 kg vanoipedza maybe within 2 weeks. Tinowana 50 kg pamwedzi per household, zvichireva kuti the other 2 weeks anenge asina chikafu ndo paanozofanira kuti anotenga. Akanga atengawo 10 kg yotora 2-3 days yapera.
Mumwe mugari wemugandankula amai Florence Vanda vanoti vanohodha vachitengesa murivo kuitira kuti vawane kurarama nekuti ivo ndemumwe wevanhu vasingawane rubatsiro rwehurumende. Amai Vanda vanotiwo chikafu chiri kupiwa nehurumende hachina vakawanda vachinobatsira.
Nandiwani rubatsiro rwekudya runowana nevanhu ma50 kg inanditori. Ndinongotora ndinokuzivisa nokurima murivo mugadheni ndichitengesa, ndizvo ndinotora mari ndinotenga hofu muzvitoro. Varipo vanowana zvibva kuna hurumende, asi zvinhu zvacho hazvikwani kuti vivesereke nemhuri dzavo.
Daluka ward ine misha inosvika chiuru nemazana mashanu. Mumwe mushandi wehurumende anoshandira bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, akati hurumende iri kukwanisa kupa chikafu kuvanhu 300 chete pamwedzi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mumwezwe sabuku we Mudaluka Ward, vanomen Elvis Vanda, vano tukusana ya kwe mvura kuru kukonzera o kufakwe mombe nezumwe zvipfuyo, vachitiwo, nzara yawe kukonzera o mamwe matambudziko, anosanganisira kupokana mudzimba, uye kutadza kuenda kuchikoro kwe vamwe vana, nekuda kwe kushaya chikafu. Vasanda vanotiwo utano kwe vamwe vanhu vanorarama neutachiwana weHIV, pamwe nezvirwere zvakadai sediabetes ne high blood pressure, huave panjodzi, nekuda kwenzara.
Kine zvara akaipa steroid. Akoma zvokutidzo hakuna kana chika nachi chiri kuchema chine zvere zvakawanda vame vari kuzogaravo vechipira nemapirisi akusina kuja vongu kakusina kana kuti vangaita sei ko amen kuti tingazvo nyamurwa nei kana tipatsire nei.
Mumwe zvemugari vamutandazo Dhuve vanoti pamakore akunonaya zvakanaka vanosiita gohwo rakanaka zvikuru rezvirimwa zvakadai semapfunde, munga nenyemba. Asi mushure mekurima katatu mbesa dzavo dzichiramba kubuda uye dzimwe dzichitsva nezuva, vanoti tarisiro yavo yave kuna Mwari.
Hakurima tatarima ndizvozvinogara nekurima.
Vanhu vakatarisana nenzara kumaruwa eDaluka kuLupane vanoverengwa pakati pevanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru, vanonzi nesangano reWorld Food Program vakatarisana nenzara yakakura munyika yose. Ndakamirira Studio 7 paGandangula Primary School kuLupane, ndini Taurai Shava.
Yashuka nguwe kuticho mbota risa zviri mumapepa nhau. Totanga nemu Herald. Pepa nhau iri rinoti hurumende iri kuvandudza mapurazi mumatunhu mashanu. Izvo zvichaona vanhu vakawandawo vachiwanawo minda yekurima. Zimbabwe News Online inoti hurumende yeBotswana haina kuvimbisa kupa Zimbabwe chikwereti chemazana matana zvirima miriyoni emadhora, asi kuti Botswana ichatsigira Zimbabwe pachikwereti chezana rima miriyoni emadhora airi kuda kukwereta kumasangana nokweretesa mari. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyombana nevamwe.
Mashoko ataurwa naminister wezvehealth isu hatimatori sechokwadi, nokuti tichitarira maminista ezanupf vachina vakangai vaiti GMP nechikafu chakazara sikuru vanhu vanotarisira kuti tinogona kudya makore mashanu, asi pasina 2 days vakange votoridza mhere kuti nyika yafane nzara. Tikatarisa sevachikore vari minister of energy vakanga vachiti fuel yakazara, asi pasina kana 2 days vanhu vakanga vakutofamba neshoko kusina kana fuel munyika. Hapana chakanaka chinombotaurwa nemaminista ezanu zvekwenhema. Saka pamwezvezvi coronavirus machina anaya atova munhu, asi minista avari kuvhara nemukatarisa vachitaura ari kutaura zvinhu zvisiri zvechokwadi. Vana kana chimwe chavanoita 2 days no autoridza mhere kuti hatichina mari yokutenga mushonga wokudzivirira chigwere chechi, hatingabudi pachena. Zvisiri kuti vacho vane chigwere vanobva kuchina dai vamira zvokufamba vachiuya kuno, vanhu vamboitwa quarantine even mombe chaidzo munyika one kana kune andrax ine chimwe chigwere kana foot and mouth zvinoitwa quarantine. Kuyo vanhu vanoregere kuitwa kwaranda ichizva kuti zvimishonga hatizoiwani.
Masora sei hama dzadiwa, masora sei mesa ana mukoma Jonga. Ndine nyaya yangu yandinayo ini ndinonzi Tinashe Magura kwekwapo. Ndine nyaya yangu yandinayo inyaya yemabhaza emazukwaya. Aindeona sokuti kana vakamboatiwo mazukwawo asanyanyisa kuzarisa ambotora vanhu atora havo asi angoita chete macities kwete kutoita namastanding, because vanhu takupera vakomana because haari kuuraya. Kune amwe asingakaukulete anenge asingataugwi, amwe anenge asingodona achikuwadza vanhu chete, asi zvukuru kunyanyisa zvisingabviri because haari kuuraya kwete zvokumbotamba zviya. Akadonha maviri semu kungoti rimwe, asi after 3 days rimwe rava futi Saka ndiona sokuti kuitira kuti vanhu vasafa vakawanda vangufa nenguva ari pamacity zviri nani.
Makadi vashamarari vestudio 7 mese, makadi. Nochema nehurumende yagona kukondirola nyaya yeupfu. Upfu hwaoma, upfu hwakudhura, hwakudhura. Specially inde mumashowa yekamaranda, yekamaranda. Tava kufa nenzara, hatina mari yatinayo but upfu hwakudhura. Si 50 kg ichiita 550 rands. Unozviona kuti tava kuvurawa. Please takumbirawo vanoona nezvekudhura kwezvinhu, tarirai. Hatina here ngumashoko kanya kuwanda wanda, ngatibatane muZimbabwe.
Hello, makasimba here? Ndini tafadzwa machanire ndipa okay pahuri yadzo. Da kuti arrested the 7 zvaitika mukati mehuori nhasi. Ma okay maya hukuruswa ma 1600 okay pazvinenge zvaspice. Yaunza hukuruswa 1620 kg zvativa mangu. Panhamba yandinari panhamba 2, ndari panhamba 133. Asi asamukati wapi asina kumbotira hukwangura 165. Asi tikuona vanhu pane mapurisa kuti unomhangase nyaya yacho hakuna mamhanga anoita. Pane mapurisa ehurumende vakutoona vakubuda nehukuma 20 kg 225 ndizvenge zvaspice pahuri yadzo.
Makadiwo henyu pastudio 7 panapa, ndinotenda nenhau dzemunotipa. Ndinonzi Dennis Mabhera kubva paCape Town apo. Hai, ndiri kunzwa zviri kutaurwa zvokuti mapuresa vanongoita bhizi kubatana neMDC kuti inonzi chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa. Kusvika zviri kuti chinonzi chakanganiswa chii? Mabhiriji ari kuchimani manoko, havasi kugadzira vanhu vegavhumendi kuti apere. Asi izvi zvakadamburwa, dzava mari dzinotanga futi kutanga kuti one vanhu vazotanga futi kuzogadzira futi mabhiriji. Saka vanobata chamisa semunhu akashata. Munhu anoti ngatiunze peace munyika. Handizivi, unoziva zvimwe zvinoro kutarisa mubhaibheri kuti bhaibheri rinoti vane nhamo ivo vanoti chakanaka chakashata, chakashata chakanaka. Ukaerenga paya paya pane pana Isaiah 5 kuenda pa20 ipapo, pane nhamo vanhu ivavo. Uyezve vane nhamo vanhu ava vanopuremera mhosva, vana vechidiki vakadaenda nachamisa avo. Because nachamisa ivo vanonhangirikira, vanofanira kutoti kwanzi munhu wakaita anopomera mhosva wakaita saivavo anofanira kutotorwa guyo, asungirwa aponze munhangirikiro munhu wanze. Papa pana 17 papa dzaruka. Saka vanhu ivavo zvakanaka vazvo vanoita hazvo, asi kuti ivo zvakanakira kwavari. Asi Satani ndo matongero anoita, anoita kushandisa vanhu vakaipa kushanda nevanhu vakanaka kuti zvakanaka zvisaitike. Saka hatizivi studio 7 mumataure vanhu vava kuti zvavanoita ingozi. Bye.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asi tine nechokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318. Muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muChina wadarika pazviuru makumi manomwe. Ndege mbiri dzemuAmerica dzatakura nhasi zvizvarwa zvenyika iyi muTokyo zvichiendeswa kumusha nepamusana pechirwere checoronavirus. Vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru nemazana masere. Vaimbi vanoti Queen, Adam Lambert, Alice Cooper naMichael Bublé vakaimba nezuro muguta reSydney kuAustralia, uko vanhu vanodarika zviuru makumi manomwe vakaungana muurongwa hwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remoto mupengo wanetsa munyika iyi. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumuchuchisi mukuru weAmerica, Attorney General William Barr, avo vari kukurudzirwa kusiya basa ravo nevaimbo vevachuchisi vanosvika chiuru nezana. nyanzvi munyaya dzemitemo idzi dziri kuti vabva vakakanganisa zvikuru apo vakapindira mukuderedza mutongo kushamwari yemutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaRoger Stone. Vachitsisa vana mubazi rezvemutambo vakanga vakurudzira kuti vaStone vatongerwe kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe apo vachamiswa mudare nemusi wechina. Asi vabva vakati mutongo uri uda kupiwa uyu vaStone wakange wakanyanyisa. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMeloni University kuOhio Professor Moses Rumano kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika muAmerica.
Ya zviri kunetsa izvi wachoto zviri kuitika sekuti Attorney General anopindira munyaya dzasingafaniriba kuti apindire. Zvinonetsa izvozvo kuti zvino hutungamiriri hwacho hunobva kupi, hunobva panyika yakafanana neAmerica yakabudirira kudai. Zvinobva zvatinetsa uye kuti tinozodzidza zvakaita sei kana pachiitwa zvinhu zvisingatarisike ba kuti ndozvinenge zvichiitwa nenyika yakabudirira seAmerica.
Ko kupindira kwaita vaimbove vachiuchisi vanodarika chiuru pamashandiro avabha munokuona sei uyezve kunorevei?
Ndinoona zvakanaka zvaitwa nevachiuchisi awa kuti wabha wari kuita zvisiri pamutemo wenyika, wari kupindira pane zvavasingafaniba kuti wapindire. Wabha saAttorney General vanofanira kuti vatarise kuti mitemo yenyika iri kuitwa zvakanaka. Zvino kana Attorney General akuchitora iye madiwi ekuti nini ndanzwa kana shamwari yapurezidendi ati zvakati apo zvati zvakata, hazvizotaridzike zvakanakaba. Saka wachuchisawa waita zvakanaka kuti wabvanga varegere basa, nekuti panoda kuti paitwe zvine mutemo pekuti rule of law inofanira kuva ichiongororwa uye ichitaridziswa uye ichirespektwa pasi rese. MuAmerica muno tinokarira izvozvo nekuti ndo nyika inozviita super power kana ndo super power. Saka tinokarira kuti iite zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti ivo vabva vakabuda vachichema chema zvikuru nemashoko akanga aiswa navaTrump paTwitter. Kuchema chema uku kunorevei kune veruzhinji? Tingati ingave misodzi yengwena here?
Ndiri kuona kunge misodzi yengwena inenge chinyepera hayo kunge iri kuchema kunge iri kurwadziwa iyo isiri kudaroba kuda kungoti weruzhinji wange wanoona kunge zviri kuita zvakanaka. Iye zvawaitozotiwo waTrump waroda kupindira uye zvinopa kuti basa ravo ritadze kuzofamba zvakanaka kwanga zvatononoka zvatoitwa naAttorney General, nekuti Attorney General pane zvawakaita mumashure umu zvisina kugutsikana abani wachuchisi kuti zviri kuitwa here nemunhu anofanira kuva achitarisa kuti mitemo yenyika iri kuitwa sei. Saka handiri kuona sekunge munhu aida kungonzvenga hake nekamunwe nekuti akanga aonekwa abuda pachena.
Izvo zviri kuitika kuAmerica izvi munoona zvichitambirwa zvakadii nenyika dzemuAfrica zvikuru takatarisa Zimbabwe?
Tinoona nyika dzemuAfrica nenyika yeZimbabwe dzinoshorawo chaizvo zviri kuitwa neAmerica kunyaya Department of Justice rekuti Attorney General anenge anopindira munyaya dzaasingafaniri kupindira ba kana kuti anenge achitora matiwi obva ati shamwari yapurezidendi haichafaniri kupuhwa ba mutongo wakadai kana kuti iye apindire. Hazviiteka kuti iye refu otamba bhora zvekare. Kana akuda kutamba bhora ngaatambe bhora, kana ari refu ngaamire sarefu achiridza pembe kuti apa pakanganisika apa wakomana apa gadzirisa apa. Zvino wabva waakuita iyo ndo ari kutamba bhora ndowo akabata futi pembe wachiridza. Zvino mutambo auchauzobude zvakanakaba kunyanya munyadzi dzematongerwo enyika. Saka wekuAfrica watungamiriri nokuZimbabwe wanotokatya madzawo kuti ko wanhu vanotovhunduka ko zviko zviri kuitwa wezvi nenyika yakabudirira seAmerica kudai.
Ko iro remangwana ravabha munoriona sei?
Ndinoona remangwana rabha raka risina kujeka nekuti wanhu wese waakutaura kuti basa ngavaregere, basa ngavaregere. Zvinoreva kuti integrity yavo ivo kana kuti kuva munhu asina ba chipomerwa chaanonga achipuhwa pese pese zvinenge zvisisakwanisike kudaroba. Saka ivo vanenge vasisakwanise ba kushanda zvakanaka nekuti ruremekedzo rwavanofanira kuti vapuhwe semunhu anomiririra pachokwadi mutemo Department of Justice zvinenge zvisisirimo ba mavari.
Kuridziro iri kuitwa nevamwe vachuchisi ava vakasiya basa yekuti vabha vachisiya basa nemaitiro avari kuita basa iwaya, munoona vabha vachitambira here zviri kutaurwa nevavaimbove vachuchisi ava?
Ndichaona kuti wangambode kuramba ramba zvavo asi kuenda kweguru rinoenda richinyara nyara wanoenda, nekuti awachuchisi warukutaura kuti ngavaregere basa awabva wakanganisa kana nyika ino ichitedzera kana ichita zvainotaura kuti ndo pillar yedemocracy uye wanotedzera rule of law tinoda kutarira kuti America ite zviri nani itaure kuti wabva wasiye basa waende kumba kana watsvage rimwe basa.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMelone University kuOhio muno muAmerica Professor Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare. Bopoto mumanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo wenyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa sezvo vane ruramiro yekupinda kana kutsigira bato ravanoda. Vanhu vakawanda votarisana nenzara inotyisa zvikuru mudunhu remate Berland North munzvimbo yelupane. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zakare manero anasi apo ticha kupai dzimwe nawu. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Unokwanisa kunzwa nawu dzedu pa website inoti www.voashona.com. Anokonika ine rufaro mangwanani ano. Ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndokusiya imina tsandekile mhlanga achikupai nawu dzendebele.
Soko isikati.